A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 28th, 2018. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Today on the Women's Roundtable, we are profiling some of the women taking part in the country's general elections. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Ole sine ngulobo mama. Akusukisela ngumfulo kusiya ngolesihlanu kuyabe kulabanye. Kodwa ke sitholakala njalo ku internet ebulenjini. You can find us at www.voazimbabwe.com loba ku www.voashona.com loba ku www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming, so you can join in the conversation right away. Like our pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and join in the conversation. As we said earlier on, today on the Women's Roundtable, we are profiling some women taking part in the country's elections. What are your views on the issue?
And today we'll be profiling some of the women presidential candidates participating in the 2018 elections.
And one of the candidates that are running for the presidential race is Joyce Teurairopa Mujuru of the People's Rainbow Coalition, known as PRSC. PJ, she was born on April 15th, 1955. She served as vice president of Zimbabwe from 2004 to 2014. Previously, she had served as a government minister and served as vice president of ZANU-PF. She was married to Solomon Mujuru until his death in 2011 and was long considered a potential successor to the then president Robert Mugabe, but in 2014 she was denounced for allegedly plotting against Mugabe. As a result of the accusations against her, Mujuru lost both her post as vice president and her position in the party leadership. PJ.
And Mujuru was expelled from the party a few months later, after which she formed her own New Zimbabwe People First Party. Mujuru was born in Zimbabwe, northeastern district of Mount Darwin. At independence in 1980, Mujuru became the youngest cabinet minister in the cabinet, taking the portfolio of sports, youth, and recreation. She fitted secondary school in between her busy schedule after she was appointed minister. The ZANU-PF Women's League resolved at its annual conference held in September 2004 to put forward a female candidate for the party's vice presidency, a position she left vacant following the death of Mr. Simon Muzenda. Mujuru was nominated as ZANU-PF's candidate for the House of Assembly seat from Mount Darwin West in the March 2008 parliamentary election.
And going further, Joyce Mujuru won her seat in overwhelming margin, receiving 13,236 votes against 1,792 for Gora Mazuzo. The candidate of the Movement for Democratic Change, MDC faction, led then by Morgan Tsvangirai. This ran contrary to earlier claims that the MDC that Mujuru had lost in the seat. After the election, she was again sworn in as vice president by the then president PJ on 13th October 2008, together with Musika, who's also late.
Musika, yeah. And then on December 2014, Mugabe appointed Mujuru's long-term rival in the succession battle, Mr. Emmerson Mnangagwa, to replace her as vice president. Mujuru was expelled from ZANU-PF on 3rd of April 2015 and subsequently moved on to form the Zimbabwe People's First Party in opposition to ZANU-PF. She is now running as a presidential candidate under the People's Rainbow Coalition, leading that coalition.
Yes, and now let's take a listen to Amaye Joyce Mujuru and see what, you know, she I had an interview with her earlier on. She's hoping that, you know, she becomes the first female president of Zimbabwe. Let's take a listen at what she's offering.
Makadi henyu vatereri, ini ndinonzi Mai Joyce Teurai Ropa Mujuru. Ndini president we National People's Party, kana kuti NPP. Yakabatana nemamwe mapato, tikazozvisheedza kuti People's Rainbow Coalition, PRC. Ndiri mumwe we vari kumhanya kana kuti vari kumira sa presidential candidate. Pasarudzo yedu yegore rino ya 2018. Ini semumwe wevarwiri vorusununguko. Pane madzimai vakanga vari muhondo, vachirwa hondo. Pozoita madzimai vakanga vari muno munyika, vari kubikira nokutsigira varwi vorusununguko. Vanhu ivava vane matambudziko akawandisa. Andingangoti matambudziko asina kusiyana nematambudziko ari kusanganikwa nemadzimai vemuZimbabwe yakakwana. Saka semadzimai tiri kuda kuti zvatakatamburira kuti rusununguko rwemadzimai rwanike zvizere. Tiri kufanira kunge tine zveupfumi hwenyika nemaitirwo azvo ave nemutemo usingasarudze madzimai. Iye zvino unongonzwa zvichingotaurwa chete kana mukunyorwa chete. Asi kana takuenda kunoita basa, madzimai ari kutambudzika zvikuru maererano nekuti dai vabatwa mabatirwo mamwe chete anoitwa vanhurume. Izvozvo ndozvatiri kuti ndozvatakarwira pavepo nekuenzana kwemikana. Saka isu kuPRC tiri kuda kuti pasavepo nemutsauko iwoyo. Minista achange ari minista wezvemutemo zvemari anofanira kuona kuti chero kandima kapi kachiri kutaridza maZimbabwe vechidzimai kuti vachakasarira vachiri kuda kuti vamiririrwe naana baba vanofanira kunge vachizvimiririra pachavo vasave nokumiririrwa naana baba. Isu vePRC tinofanira kunge tiri kokumiririra kuti madzimai vakwanise kuzoitawo zvakare vamiririri mudare reparamendi. Iye zvino unonzwa zvichinzi madzimai kana wakarambwa unofanira kunge uchitsvaka murume kuti akunyorere kukubvumira. Isu tiri kuti izvozvo ndozvatakabvisa nokuenda kuhondo. Pakutungamirira ivo vacho varume vari kutungamirira havasi kutungamirira vari vega, vari kutungamirira vanesu madzimai. Isiri kungoti ndiro ngaichichinja, ini mudzimai ndiendewo pamusoro, imi varume womo nditsigirawo sekukutsigirai kwatinokuita.
PJ, an interesting take there. We're hearing from Amaye Joyce Mujuru, who's running as a presidential candidate at this year's election under the People's Rainbow Coalition. Over to you, PJ.
She's saying, give us a chance.
Yes.
This time around, be rally behind us.
Yes.
Because we've been rallying behind you all the time.
Mm-hmm.
Siyalambulela uhlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asihluzeni bomama emsakazweni we Studio 7 ese Washington DC eye Voice of America. Namhlanje uhlelo lwethu sihlaziya kumbe sikhangela abesifazane abasequnge isibindi sokuthi bafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka olokudinga umongameli, olokudinga amalunga edalela eParliamente, olokudinga amakansela. Hey, zindala zombili khona ngale. Abantu abaningi kukhanya lonyaka bangenile sibili kumncintiswano wokudinga umongameli babe ngamashumi amabili lantathu 23. Phakathi kwe-23 yona leyo kulabesifazane abane kuphela abangu-4. labake ngabathi unkosikazi Melba Dzapasi yena ke owebandla le hashtag 1980 Freedom Movement Zimbabwe kube lo nkosazana Thokozani Khuphe yena ke ukhokhela elinye lamacele eMDCT wahlubuka ke kumbe wehlukana lo munomzana Nelson Jamisa kube sosiba lo nkosikazi Mariacha unkosikazi Violet Mariacha yena ke ngowebandla ele United Democratic Movement kube sosiba ke owesine yena unkosikazi Joyce Teura Iropa Mujuru okade ekhuluma imbali yakhe kathesi esithi sokuyisikhathi sethu sokulithuba labesifazane lonyaka ukuthi lathi sikhokhele ngoba thina silozwelo njalo iminyaka yonke le engaba iphose engamashumi amane lokho ilizwe lathola uzibuse abesifazane kade besiba ngabasekeli abakamongameli ngakho ke lonyaka bafuna kube umongameli owesifazane bathi lithuba lethu this is our chance. Yeah. Inyilonko sazana ke Thokozani Khuphe okhona lapha othethwe ivideo yomfanekiso intathele izindaba yethu ikobulawayo ubathabile masuku.
November umnyaka ka 1963 Mpilo esibhedlela seMpilo esebabafethi kobulawayo into engenza ukuthi ngiphatheke kakhulu ezintweni ezepolitiki ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe abe nempilo enhle. Ngifuna ukuthi wonke umuntu oZimbabwe abe namathuba alingeneyo. Kwenza ukuthi abantu babe namathuba alingeneyo okuthola imisebenzi amathuba aneleyo, ukuthi bayizibhedlela belathe amathuba aneleyo, ukuthi behambe ezikolo bayefunda amathuba aneleyo, ukuthi babe namanzi ahlanzekileyo, amathuba aneleyo, ukuthi ube lendlu yakho, ube le yonke into yenza ukuthi impilo yakho ifuquke itshintshe ibe nhle.
Kuyini okulifuqayo kakhulu ukuthi liphathile kwezombi sazwe sikhangela ukuthi kulama-challenges amaningi elihlangana nawo ipatriarchy nokulwisana nje ukuthi umumo okhona ulokudlwangudlwangu obuningi
abantu bezimbabwe sebehlezi kakhulu bekhangelane lodubo olunzima kusukisela sithatha inkululeko ukuze kube lakhathesi so okungenza ukuthi ngiphatheke kakhulu yikuthi ngifisa ukuthi ngelinye ilanga imuli yeZimbabwe ibe nempilo enhle sikhululeke politically sikhululeke economically sikhululeke socially yikho okungenza ukuthi ngibe lokho ngiphatheka ngaze ngihlukuluze liyakwazi ngihlukuluze kakhulu ngichaya ngifuna ukuthisele ezindlini kodwa ngilokho ngiqhubekela phambili ngokuthi ngithanda ukuthi bonke abantu omama obaba amantombazana amajaha babe nempilo ezinhle njalo.
Iqumekile lapho i-video yethu kodwa kubelokhu esakhuluma ayithembisa abantu alakho yena nxa lapho inganqoba njalo ebalisa ayichasisa le mbali yakhe yokuthi vele usukele ngapi kwezombusazwe ekhuluma ukuthi yena waqalisela esesenhlanganisweni yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Union, ZCTU, besabamba bendawonye labomuyi umnumzana Gibson Sibanda, owayengumongameli wenhlanganiso yeZCTU, unobhala jikelele kungumuyi njalo umnumzana Morgan Tsvangirai. Bathi besebesuka ke bathunywa ukuthi bayebumba ibandla lezombusazwe eliphikisayo. Basebenxusa ke abanye izifundi ingcwethi izikhwica mfundo labanye abamahlanganiso ezizimeleyo babumba ke ibandla ele MTC ngomnyaka 1999 ekupheleni kwawo kwazoba ngo-2000 laba libandla sibili eliphikisayo eliqinileyo omunye njalo wabancintisayo kulolu khetho kodwa ke yena akekho kulabo abancintisa kukhetho lokudinga umongameli kodwa la ngowesifazana njalo ngosakhulayo unkosazana Perpetual Nomcebo Nleya ngowebandla le Alliance for National Salvation answer yena ke udinga kumela isigaba sebulilima West edaleni lephalamende.
Ngilesifiso sokuthi ngibone i-youth iphatheke ezintweni ze-development, lokukhuluma nge-gender based, lokuthuthukisa isigaba sakithi kulilima wesingo okuhambisa izikhalazo zabo-government. Ngibone kulama-challenges amaningi kulilima wesi, enjengokuthi kathesi amasela wonke ezinkomo agijimela ngapha kithi kulilima wesi ngoba kuyindawo esekugcineni. Izikolo, abantwana, izikolo zikatshana bayenelisa ukuhamba esikolo kahle. Le network yakhona ayibambi yonke amafoni amaradio, silalela nzima i-news, amaklinikhi akatshana, i-transport imigwaqo ushile, sisele i-transport ngenxa yokuthi imigwaqo ushile. Intsha ikakhulu thina abafundile labo baswele ukuqhasha ngenxa yokuthi bazama uku-apply ama-intake bayathola, kodwa ukuthi beqhashwe ngapha kithi kukhanya kunzima. Nalabo abangafundanga bagcina sebeyenza izinto ezingasaqondanga ngenxa yokuthi isikolo sabe sikhatshana bengesenelisi ukuya esikolweni. Kuthi ngapha kunzima ukuthi abasakhulayo bethole imisebenzi. Ba-apply abatsha ama-application abo, ama-envelope abo ahamba elobi ukuthi bephendula baphendula. Bagcina sebebona kungcono ukuthi bephandle kwamazwe. And ngale phandle kwamazwe njengase-South Africa soku-overcrowded. Ukuthi bafike ngale bethole imisebenzi bayeswela, begcina sebezenza into zokuganga. Amankazana sethengisa imizimba, abafana sebeyenza ukutshontsha. Sesikhathele ukubona intsha ibuya ngobuningi sebevela phandle kwamazwe beyizidungu sebebuya bezongcwatshwa ngapha. Ngenxa yokuthi ngapha baswele imisebenzi, begcina besaphandle besasenza ukuganga futhi. Uma bengangikhetha amazwi engabatshela wona ukuthi ngingathembisa ukuthi ngithuthukise ama-problems abahlangana nawo, njengokuthi amaklinikhi njengapha kithi kulamaklinikhi asayakhiwa. So ngingathembisa ukuthi engapheleliswa amaklinikhi la njengeTokwana, Mbimba, Tsukuru, labadala bethole imali zabo ngendlela. Ama-linkiyezele development ema-resettlement, nengikhuthaze labomama ukuthi bejoyin amaklabhu, beyenze into zamaklabhu ukuze bekhone ukuzincedisa.
Nangumanilea esithi limsekele kukhetho olulandelayo njalo ithembisa ukuthuthukisa isigaba sebulilima West. Miss Perpetual Nomcebo Nileya, yenake is of the Alliance for National Salvation ANSA, and she wants to contest for the Bulilima West in the House of Assembly.
Very encouraging. I see she sounds like a very young lady. I think we had her last week, but kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza inhasi tiri kutarisa isu mabasa ari kubatwa nevanhukadzi vari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rino. Tiri kutarisa kuti pane vamwe PJ vada kupinda vachiti ivo vada kuita vatungamiri mapresidential candidates. Pari zvino tine mapresidential kana kuti vari kuda kupinda sevatungamiri vanokwana ivo vana kana kuti 4 vanoti ivo amaidza pasi Melba ve hashtag 1980 Freedom Movement Zimbabwe. Tinamo zvare Tokozani Kupe ve Movement for Democratic Change tina mai Maria Cha Violet of United Democratic Movement na mai Joyce Teurai Ropa Mujuru the People's Rainbow Coalition. Vatichange tiri kukurukura nezvavo nhasi nekuti takwanisa isu kunge tichitaura navo tisatatanga chirongwa, asi vabvuma kuti vachange vari pachirongwa chedu. Saka kune avo vari kupinda muchirongwa iuyai pano mugosangana namai Mujuru muchivabvunza zvamungade kuziva kuti ivo vari kuvimbisa chii semudzimai kana vachinge vakwanisa kutora chigaro ichochi chemutungamiri wenyika. Tisati taenda kuna amai Mujuru nekutaura navo, toda kumbonzwa kubva kuna sachigaro wesangano reZEC amai Priscilla Chigumba. Vanga vachitaura ivo nenyaya yemanomination anga ari kuitwa kuti akafambiswa sei evanhu vachapinda munyaya iyoyi yesarudzo. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndambotanga ndataura kuti inini semukuru anotungamira bato rinoona nezvesarudzo handiwanzoda kutaura kuti mai nhingi nababa nhingi vakaita makuhwa vakati zvakati kutsime nezuro ndodayira makuhwa ekutsime. Handiti ndo zvandambotaura. Ndapedza kutaura izvozvo kuti ndinyatsokutsanangurira nenzira dzaunonzwisisa. Ndoda kutaura kuti ini handishandi nechero ani kana ani kuti ndikanganise chero munhu ane kodzero yekuenda kusarudzo. Ukunyatsonzwisisa zvandikutsanangura kwatisitara kuononza nezvo.
Daniel
in the lion's den. Alright, chimira ubve kutsanangura zvandikutaura Daniel. Takaenda kunomination vote kunonzi kundomination court ndodare resarudzo rinosarudzwa vanhu kuti uonekwe kuti wakakodzera kuti ukapfeka bhachi rako nehembe yako andika uonekwe kuti bhachi rako nehembe yako watipa zvese here zvekuti titaure kuti wakakodzera kuti umiririre nzvimbo yedanga mvura sakansela saMP wakakodzera here kuti unzi presidential candidate anditi pane zvinhu zvinotaurwa nemutemo zvibodzwa zvatinotarisa kuti munhu wese muzvarwa wemuzimbabwe here totarisa bedcity federal kwanditi totarisa zvimwe zvese zvo zvinonzi marequirements manomination requirements vanhu vese vakauya kuno kuzimbabwe electoral commission takatarisa mapepa avo tikatarisa manomination requirements tikaongorora mutemo tikabvutsikana isu sebato rinoona nezvesarufuti munhu wese wati
aiwa tiri kunzwa apo kubva kuna amai Priscilla Chigumba vachitaura ivo panyaya yenomination court kuti process yacho vaiifambisa sei kuti tizoona iwo madzimai atiri kutaura nezvawo aya nhasi kuti ivo vada kuita ivo vatungamiri venyika uyezve nevamwewo vari kuda kuita makanzura pane vari kuda kuita mamember of parliament vazhinji vari kuda kukwikwidza rwendo rwuno pazvigaro izvozvi zvatingati zvematongerwo enyika saka tiri kuedza izvezvi kuti tibate amai Joyce Mujuru ndambotaura navo vakati vangavada kupinda muchirongwa saka tairamba tichiedza namba dzavo tombochingamidza tatenda Gertrude Marevengwa Ncube ari kuti I'm watching you from Johannesburg ari pano pafacebook page yedu yeVOA Shona tina Lucky Lakson Kanyimo hanzi ndiri kuno kuSpringbok kuSouth Africa pana Marvelous Sazita wangu mberi kwazvo hanzi I'm from Zim makadiko uko Sazita pane Elias Basopo hanzi watching you from Zimbabwe kwamutare kumakomoyo makadiko kumakomoko makanyoresa here kuvota Sydney Matongera ari kuti watching you from South Africa tina tatenda Gertrude Marevengwa Ncube ari kuti tiri kuDeep Kloof kuSouth Africa John Gumbi ari kuti apo watching you from Gaborone kuSouth Africa Elias Basopo ari kuti ndiri kwamutare ndifonerei ndine nhamba dzake ndobva akanda nhamba dzake Lucky Lakson Kanyimo abva ati ndifonerei zvakare abva aisa nhamba dzake Lakson Kanyimo futi aisa nhamba dzake hanzi ndifonerei Love More Mafunde Sesman hanzi watching you from Chipinge mwakadiko kwa Chipinge uko muri kuenda here kunovhota aiwa regai tichingamidzewo vari kana mune vari paFacebook page yeNdebele tinzwe kuti vari kuti chii
yeah ES Mavalega Sibanda uti hello back Usherman Carol uti is watching Ujane Mkandi is watching Omi Ncube is watching Imbizo Forum kutwa sise Oxfordshire but awusafaka nginombolo ezocingo kulabo abafuna ukungena kuhlelo likhululekile ukuthi lilobe inumber zenu inombolo zenu zocingo ezikamakhala ekhukhwini khonapha ku Facebook page yethu Facebook eVOA Ndebele ukuze silithinte ngocingo likhulumelani kuhlelo lwethu njalo linxuse abanye libukele libanengi ngokushare ingxoxo yethu yalamhlanje asiyihluzeni bomama kuhlelo lwethu lwalamhlanje lapho esikhangela khona abesifazane abaqunge isibindi sokungena kumncintiswano kumbe kumkankaso wokuncintisa ukungena ezikhundleni ezaphezulu kwezombusazwe ngaba ngumongameli ngaba ngabameli ngamalunga edale lephalamende kanye lamakhansela ezigabeni eziqintini lapha ngaphambilini singakakhulumisani lalabo abasilandelayo enkundleni yethu yokukhulumisana yeFacebook unkosikazi Priscilla Chigumba onguye umgcini sihlalo wecommission yeZimbabwe Electoral Commission ZEC ubekhuluma lapho lentathele zindaba imihlangano ayenzayo maviki yonke ngomvulo lapho ke akhuluma lentathele zindaba sitsho echasisa ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka olukhona mhla ka 30 Ntulikazi yena ke uthi yena idale le nominations court lahlala lahlolisisa lahluzisisa ukuthi bayenela yini balelungelo yini labo abamele bancintise ngoba kuleziqondiso ezithile zokuthi umuntu aqualify ukuthi aze ancintise esigabeni lapho afuna ukuncintisa khona ukuthi ke laphumelela okwamagama kodwa ke abanye abamabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo bakhala ngokuthi ugwalo lolu olumumethe amagama abalelungelo lokuvota i-voters roll ayinikwanga abantu kusese lesikhathi sokuthi balungisise okungabe kulungisiswa kube nxa kulamaphutha ahle alungisiswe. Alunikwanga labo abancintisayo ngesikhathi. Kuthi ke labanye labo bakhala ngokuthi i-soft copy yangkona yona le eku-CD-ROM ayila lwazi lonke olufaneleyo. Omunye layo ukhulume namhla ukuthi yena uthole a blank tape.
Mm-hmm.
Anjo marvelous.
Mhm. Yeah. Titori navo ivavo wamuri kutaura PJ apo ndanzwa wapo. Apo ndanzwa PJ tina muzvare Linette Mudewe varipo vari kwamutare vari kuti ivo vaenda kunotora gwaro iro rira muri kutaura rigaitende kwavari tinzwe. Hello.
Hello sisimazi nakadi mure Zimbabwe.
Ai watiri wadi izvi introduce yi muzvare Linette Mudewe kuti mimi muri kutsigira bato ripi uye zve muri kuda kutsvaga chinzvimbo chipi nezvaitika nhasi kwamuri kwamutare uko.
Ndiri kumirira bato reMDC uye ndiri kuita member of parliament for Dangamvura Chikaka kwamutare.
Saka zvafamba sei nhasi ikoko?
Nezuro takaita musangano kusvika nezuro takaita musangano nezeki wataitaurirana nenyau dzemacandidates vachisangana nevanhu vezeki veprovince tikapiwa isu macopies maelectronic copies of the voters roll.
Yes.
Saka patakaedza kuvhura electronic copy yedu yevoters roll iyi yanga iri padisk mazuva rodoka yakanga ichiramba kuvhurika ama machines atanga tinayo.
Mm-hmm.
Yaiti it was a blank disk.
Mm. Saka zvadaro imimi makwanisa here kuvunza zeki kuti zviri kufamba sei uyezve zvanzi chii panyaya iyoyi.
Takaenda kuzeki musi wacho sechipiri vakati iwo vaida kuzotidzorera disk voti parimwe but mushure kuzodzoka futi kuzeki takazowana vanove deputy elections officer ndiyo vakazenge vatibatsira auiripo ndeyekuti disk rinotadza kuverengwa nemimwe michina yemakombyuta haizi yese michina inogona kuverenga disk iyi saka kana muchina usitadza kuriverenga unoti disk riri blank asi ukazotsvaga muchina unonga uine programu yakati dzidzei yakati endei kumberi rinozovhura disk iroro.
Mhm. Mombotaura imi sechizvarwa cheZimbabwe chechidzimai zvii zvamuri kuvimbisa kuti muchaita imomo mamuri kuda kukwikwidza zvii zvamuri kuyonazvo zvisina kuitwa nevanga varipo vanga vari kuita basa iro ritiudzei zvamuri kuvimbisa.
Muno munzvimbo ndiri kumirira medanga mvura chikanga munove munzvimbo mandakazvarirwa munzvimbo mandakakurira uye munzvimbo mandiri kugara mune dambudziko rakanyanyisa remvura. Mvura haiwanikwe. Mvura inouya after papwera mazuva akati wandei. Iri dambudziko tinoona kuti inyau yekuti nyaya yemvura inhau inoshungurudza vanhukadzi. Makore apfuura, nguva dzapfuura, nzvimbo ino inogara ichingomirirwa nevanhurume. Saka vanhurume ndinoona kunge havanyatsi kuita hanya nezvinhu zvakaita semvura nekuti havazivivo vanorara vachinotsvaga mvura. Hatina zvibhorani mudanga mvura chikanga munomu. Tikatasa dzimbo dzakaita sana Harare tinoona kuti almost every area ine bore kubatsiridza munyaya dzekushayiwa kwemvura. Saka tinovimbisa kuti vagari vemudanga mvura chikanga kana vakanditsigira nyaya yemvura inyaya yatinofanira kutanga kugadzirisa tichangopinda muparliament. Tinotsvaga vanotibetsera uye kumeka shuwa kuti council yashandisa mari yatiri kubhadhara as ma ratepayers kugadzisa nyaya yemvura iyoyo. Manicaland inzvimbo ine mvura yakawandisa. Tine Pungwe River ine mvura yakawandisa. Mari yakabiwa yemapaipi akatadza kusvika. Migwagwa yedu muno mudanga mvura chikanga tinoita kunge vanhu vari kumusha. Vamwe vane ma 4x4 vanongofamba zvakanaka asi isu rizhinji rudhende rinofamba netsoka. Marodzi edu akaipa. Takaona mazuva akapfuura apa hurumende inenge yakamboedza kuda kugadzira marodzi asi vatozvimira panzira. Saka kana tikapinda muparliament nyaya yema roads inyaya kuti tichaenda tichinetsa kuhurumende kuti tada kuti maroads edu danga mvura chikanga ave ari maroads akanaka ave maroads anofambika hatisi kumusha nyaya yemabhini mabhini haatakurwi kuno kudanga mvura chikanga kunyango zvazvo iri council inoita basa iri zvisingaitwi na member of parliament pakaita member of parliament ane hanya anonotaura nevekukanzo kuti aiwaka nzvimbo yandinomiririra mabhini anofanira kutakurwa tinotaura isu nyaya yekuti tinoda yatinoti decentralization of services tiri kutaura kuti vagari vemudanga mvura vanobhadhara mari kukanzuro vagari vekuchikanga vanobhadhara mari kukanzuro vagari vekupend valley vanobhadhara mari kukanzuro vagari vekusakubva nemamwe manzvimbo vanobhadhara mari kukanzuro isusu tiri kuti mukandivhotera tinoda kuti mari dzemarets dzatorwa mudanga mvura ngadzishande kugadzisa nzvimbo yedanga mvura vachizvionera vega mota dzinotakura mabhini kuti kuendesa mari yese kutaunduko kwavanongonopanana masalaries isu tabhadhara mari yacho hapana zvinonga zvichiitika
ndombokubatsai muromo ipapo nekuti tiri kuona gore rino pane vazhinji vari kuda kupinda imo muparamende mukanzuro nezvimwewo vamwewo vari kuti dzimwe dzenguva vanhu vari kungoda kuti vawane ivo motokari dzinouya nemari zveinouya kana wapiwa nzvimbo ichochi chekuti iwewe uite mudare kana kuti MP imimi munoona sei zvinotaura vanhu izvozvi
kana munhu usina hanya nevanhu usati wambobvira kuita zvinorakidza kuti une hanya nevanhu tozongoona wakuti uda kuti utsarwe kuti uite kansela kana kuti uda kuita MP vanhu vanonga vasinganyedi kuti chokwadi inyaya yekuti vanhu vakutsvaga kurarama nenyaya yekupinda vachiti takamirira vanhu iyo vakamirira matumbu avo nemhuri dzavo isu tinoti munozviziva mhuri yezimbabwe kana ipo pano kuti nyaya dzekumirira vagari vemuzimbabwe dzatagara tichiita tiri kuzimbabwe activist alliance tinogara tichishungurudzwa nemapurisa sungwa nenyaya dzekuti tinonga tichida kuti vana vezimbabwe vagare zvakanaka saka rwendo rinotaura tiri kunzeo kuti tiri kuda upenyu hwakanaka kumwana wezimbabwe wega wega havanyatsokutizwa tikaita zvekuti tipinde mudare racho
tinoe
tisisu tiri imomo
nhare dzenyu manjamino zvadzaakuita chimbobatai makadaro asi nhare dzenyu dzaakuita jealous panapa mino dziri kuita sei PJ we have the Lynette Mudewe of MDC Kupe she saying she wants to run as an MP for Chidanga Mvura Chikanga I think she said but she's saying that so I asked her that look a lot of people are accusing some of the young, especially the young people that are coming into running for parliamentary seats and council, that they are really eyeing what comes with the package. How can people be, you know, assured that the people that are running for these positions want to work for the people and are not really just sitting there saying this is my chef and things like that? So she was just trying to explain there that yes, you know, her track record does her good because she's always been an activist.
Yes.
Yeah, but her phone just, you know, went out of tune. Over to you.
Yeah. Hayi sibonzile lapho ke unkosazana Lynette Mudewe yena ke ufuna ukuncintisa esekhona ngale kochikanga edanga mvura ngomtare edolobheni lemtare nguye ke odibane lodubo lokuthi unikwe ICT room ICT elogwalo le voters roll okade lungela lutho kodwa ke uphange wachasisa ukuthi athi angeka acala abantu bezekhi ukuthi ingxenye bamnike kungela lutho kodwa ke uyafumana ukuthi izinto zemichina lezi kwezinye zezikhathi akuhambi kuhle kuyokuthi uyayifaka i-CD ROM leyana kumunye umchina kungasebenzi nxa ingehluleka ukurida i-information eyabi khona ku-CD ROM yona leyo iyahle i-computer yakho iyahlitsha ukuthi yena na akulalutho la i-blank yikho ke okwenzakale kuye kodwa ke vele abantu abaningi lokhu bekhala ngokuthi i-voters roll lay ayikho ayicacanga njalo ayila mifanekiso yabantu engxenye kungabe kungamanga ukuthi umuntu onje ubhalisile ukuthi athole ilungelo lokuvota sitholeke ukuthi even lengxoxo mpikisano enziwe eSouth Africa lapho kade kukhuluma khona umnomzana Monzora akanye OMDCT Alliance OMDCT kodwa ke emeleke iMDC Alliance kanye ke lo mnumzana Mangwana oweZANPF kade bekhona kungxoxo mpikisano nale uMangwana kade livikela leli igwalo ole voters roll esithena nana evikela njalo labezekhe abe commission yezekhe esithi bayenza umsebenzi omuhle kakhulu kodwa ke into yonke vele bangaze ke basutisa amabandla wonke ezombusazwe angaba ngaphikisayo labo njengeZANPF balokunye abakusolayo kuzekhe.
Very interesting there, the revelation coming in from Lynette Mudewe that, you know, they got a disc from ZEC, but when they tried to read it on some of the machines, some of the computers, it's coming out blank. But after a while, when they did get a computer that was a bit updated, they could read the disc. But I understand we have a caller. Hello?
Hello?
Yes, hello. Who are we speaking to?
Speaking to Mrs.
Hilda Ngomo. Hi, you are the bestie here on VOA, Shona Shua. You're always supporting the program. Welcome. So what's your view about the female candidates that are running this year, whether it be presidential, council, or parliamentary?
My concern now is I don't want to talk like something like playing around. I've got some concerns about the people who want to be voted like candidates, like MPs, councillors, whatever. The only thing we are facing now is we need to face the reality. Let's say people are saying in Zimbabwe, most of the people, they doesn't want to choose women to lead or to rule. Those we can believe that, yes, people are saying that, but what I'm thinking about to my side of view is we need to check on people's qualifications, whether they are educated, because we can't just say, I need to be so and so, I need to stand for this, yet you don't know anything.
Tombopinda amayinkomo regaiti mbopinda murimirwa maito tinyatsotaura imimi kuti munoona senya iyo yekuti madzimai vari kuti o yanguva yedu yekuti tiwane kutitora zvigaro
yemadzimai atiri kutaura aya ndeyekuti inini wandiri mudzimai kana paunoda chinzvimbo chinzvimbo chinoda munhu akati dzidzi anoruzivo anoona zviri mberi anoziva zvaari kuita kuti kana ndichienda kuparlamenti ndiri kuendawo ndine mashoko angu andinonotaura nezvandichagamuchira ndichinoita feedback kuya kwandabva nokuti pano kumwe kwokuchemera kuti ndinongodawo chinzvimbo nokuti ndichawana mari ndichapiwa mota wozotarisa kuona kuti NP akamirira inini dunhu racho harina kana kupa rakachinzwa asi akapiwa mota anoendawo kumisangano but hapana kana development. Saka isusu tine tichicherechedza kuti sometimes kana vanhu vasvika kuyekuye vanenge vane stigma yekuti munoziva kuti kana usina kuenda kuchikoro haugone kumira zvezvokungoti umire uchitaura kuzvimirira kutaridza kuti une confidence unotoleka something because you have got a little knowledge but at the same time ezvinezvi tatakirwa zvakanaka kuti ngatichisadza mutungamiriri wedu anosumudzira vanhu zvido zvevanhu kuti nyika yedu itange yachinja but zvaakuitika ndezvekuti isusu vanhu vatema vezimbabwe tawana kuita zvezve zvokuda kuita unzvire kuti apa pakadai handitombosari ndakutonofomawo yangu pati kana kuti ndakutoitawo zvakati hatichatarisi kuti ngatimbotanga tabva mumadhaka umu tivhoterewo mumwe munhu anogona kuti tisumudzirwe hapana anoramba kunzi asamiririra bati mabasa ndakudzokera kunyaya yezeki
taurai henyu
vapowo mangwana saMP wekadoma ndokwavaivedu vanomira papi vachiti zvinhu zvese zviri kuitwa mugwara tinoziva kuti vamangwana ndevezanupf and vari loya vanga vari loya vakatosiya basa ravo vakaenda kuzanupf vari kuzanupf havana chavangashora nokuti zeki iri kuudzwa zvekuita nevari kumusoro nokuti zeki dei vanga ine vari kumusoro ivava vehurumende vachiti iwewe zeki maichigumba tiri kuda kuti zvinhu zvese zvive genuine hatisi kuda zvinonetsa transparent kureva kuti zvinhu zvese ngazviringane kuti awina awina hasara hasara but nekuti ivo vari kuziva kuti zeki kakanyakanya kunhu zvinhu unoita sei kunzi BVR ndonzi inini nhamba dzangu dziripo asi fesi yangu hapana handi kureva kuti pane scandal makombita kana aita fault anofanira kugadziriswa makombita kana aita chakati handisi kuziva kuti painzi munhu nemunhu indaro cheka zita rako raigonochekei ivo achiziva kuti pane scandal yokuda kuti varige asika vanhu vacharamba vachimbotambudzika nyika ichisungurudzika sosviketi nazvo
muri kuwana vamwe vari kukukandirai mahats nemalike pana Sibongile Mangwangaza hanzi kola has a valid point saka mawana vote apo imbotaurai na PJ yada kudzoka
ndoda kutaura nechidhevere mani
ya pinda imomo pinda imomo namo namo
kutu zvakulu ngova ndiyakwazi kuti ngauvhele umhundo osekulire mina angifuni sikundla angifuni lutho but umbono wami iwo nyave mfuna kuti ngiwukulume ukuti avanhu ngave siyazvelana ngave sikesava nokuthula iZimbabwe lithule kwaenzwi izinto ezenzela ukuthi umuntu wonke asitiseke izeki into engizisa ubuhlungu yikuthi umuntu onguye umadliya ngumuntu ongumfazi othwala iziso zalo umntwana ukuthi umntwana ma ekhala uya kumama but phezu kwalokho umama akasazweli sefuna ukuninda nje ukuthi apho kunindezela abantu ezekeni ukuthi abantu barhawule njengokukhawula esikukhawulayo ukuthi akula zibhedlela akula mita akula bani abantu bayagula kathesi ngaungela mali ungamthatha yini udokotela awumthathi uya kuya ekliniki awula la dola lokuthi uyebhadala ikadi akula ngitisembi but phezu kwalokho sokuthiwa izinto kazivangane kuthi labana kade bevele bephezulu besuta babe noko besuta wasimona vavasafari vazangena ngapi
kodwa pelu mangwana uthi yena izeki iyazama njengecommission ezimele yodwa and njalo layo uchigumba utsho njalo ukuthi yena naye abayemelanga kuZANU-PF njalo abeZANU-PF labo kula kukhona abakhalaza ngakho abalokhophe lakho ngokusebenza kwezeki kodwa ke libanike ithuba
khonoko kuthiwoyo ikuthi lava abanye abakhulumayo lava abayenzi lutho ngoba ngabe kade kungela butsotsi kuhulumende ngabe yena uhulumende nguye obuye kuzeki ukuthi mina angifuna ukuthi ngingcoliswe ibizo lami yenza izinto emthethweni ukutshelwa but ngokuthi uyabe yena ngapha besiza emaceleni ukuthi mina zabe lokho ngitshaya igugulathabatha ngithule ngithe zwi ungabona abantu abakho besilwa phakathi komuzi ubaba nomama ungalamuleli ukuthi malamu malamu lokho kakusitshwe kuya kusitshoni kuleyo kuya kusitsho ukuthi wena awulala sikadi ofile ufile awuncengi ngoba kuvele kuza kwenzakala okwenzakalayo ngoba thina sibe sikalela uhulumende yona izanu ngoba yiye ibusayo singakhuluma amanye amabandla lawo ngabe bona basizele ukuthi that we need this because ma unguwe ophethe ukuthi ngokhokhelayo ngole bandla elimele lenza izinto njengekhampani ikhampani eyifanele ukuthi ibe nomthetho olungisa izinto ukuthi zihambe kuhle but kathesi akula ngoba mina nginje amangamabi lami ngisola izeki ngoba izeki embambatha yonke into ukuthi ofa kase ozaphila kaphile ngoba bayasutha akula lutho okubazisa ubuhlungu
Kodwa phela bavumile nanku kusasa kuthana amabandla banxuse amabandla wonke ezombusazwe ukuthi bazobukela lapho sokudindwa amapepa la ukuvotisa ama ballot papers eFidelity printers ayisiyo nguquko yona leyo wena
Maso kunjalo ukuthi kumbe sebebonile ukuthi sebebanjwe ngoba kusukisele nini kathesi sethi towards ama elections kade kungela ngitsho isayini yokuthi izinto zihamba njani and uyakwazi ukuthi ma ungumuntu okhokhela abantu kumbeune sikhundla kumbe ungumaneja kumele ube ne-customer care eyokuthi ma ukhuluma fundisa ulimi lwakho ukuthi awuncindezeli awukhulumi izinto ezenza ukuthi abanye abantu basaphuke kumbe bazibe uhlungu ukhuluma ubuntu wokuthi mina ngiphezulu kodwa ukuthi lami abantu bandlale kumbe lami ngenza into ekhanyayo kumele lami ngisebenzise ubuntu singabantu bani
yeah
actually yabo So yenu mama Luana umai zigumba. Nawe na wa ezere kwa zuti zindole zukamba kuti. Kauso zuwe lolaka. Ngoba abantu ngama rights avo. Ukuti vabuzi kuti ipepa lingapi, lizelele ngapi, lizakwenziwa kanjani. Abantu ababhalisileyo bakona yini. Anti yabo makungela kuti kufuna kuti kwenziwe iscandal. Yabona into esikhalela yebe. Asi kuti uvanika wini. Mina ngifuna kuti izinto kazenzwe jikelele. O wina wini, o loser lose. Not kuti abantu babe lokho sebese saba, kati ma uselizweni lakho. Kumele uzenye ngoba ngiphakathi kwelizwe lethu senzo esikufunayo umsindo kadungekho abantu bengalwi kodwa ke abaphezulu kabayenza okulinganayo ukuthi asisiso sonke esizathi asambeni emthethweni kuthebona ukuthi amaphepha anjani bona laba abakhona akwenziwe ngomthetho ofaneleyo ukuthi sifuna ipeace ngoba ilizwe lethu lilizwe elilabantu abakwazi ukuthi singama-Christians siyamazi uNkulunkulu so nxa umbuso ubuya ozachotha ukhethwe labantu ukhethwe ezulwini so yikho esikukhalelayo ukuthi asisafuni lokho kokuncindezelwa asifuni
isinxa sikhangeleke ukuthi abesifazane bakhanya lokho bebalutshwana kumabandla wonke ezombusazwe aphikisayo la kuZANU PF bakhanya bebalutshwana ungakhangela lapha kuma-presidential candidates phakathi kwabangu-23 abangu-4 kuphela yibo abesifazane 19 ngabesilisa singaya kuma-parliamentarians zizadibana ukuthi inani elikhulu ngabesilisa ubona njani wena kuyini sibisibili okwenza abesifazane babe balutshwane kwezombusazwe
mina engikubonayo ukuthi abesifazane babe balutshwana ikuthi uyakwazi ukuthi ukwenza kwakho ngoba umuntu uvotelwa ngabantu i-history yakho yekuniki ukuthi umisi abantu bakunika isikhundla imisebenzi yakho kumbe ukuhlala kwakho kumbe ulwazi lwakho yilo likwenza ukuthi abantu bakukhethe ngoba umuntu okhethwa nometa ngu-MP kuma-councillors whatever ukhethwa esigabeni ahlala khona awukho ukukhetha ukuthi kathesi ngisematshona ngiseharare kuthiwa ngiyakuyavotelwa ewange kumbe e-Vitfors lapho engahlali khona anti yabo so abantu laba benezizathu zokuthi umuntu lo asimfuni banezizathu zabo so baba bakhethiweyo bayabevele kuyukuthi bathandiwe ngabantu bona lawo ukuthi lumuntu sasimfake esikhundleni izinto zethu zizalunga ispeciali abantu besifazane kaningi yikuthi kwesinye isikhathi uya uthi ungaba lapha ubusutshintsha kube lapha ubusutshintsha ukuhleleka kwe-confidence sometimes and le mfundo mina okakhulu ngiba lokho ngisiba khonapho ukuthi kathesi lina lingama-journalist senzalela ukuthi ngifuna ukuthi ngiyencinta lami ngibe ngu-journalist ngingazange ngiwufundele lo msebenzi wona lowo kumbe ngingazi lo mthetho kuphela kulama-stages lama-stages okuthi lapha sengingakwana la kodwa lapha angikwani antile yabo
ye wathi ngikubamba umlomo khona lapho marvelous
iya tiri kukunzwa yamainkomo imbo batai zvenyu makadaro tinokutendai kunge manga muri pachirongwa thank you so much you're always one person who's always supporting us thank you so much regai timbotora vamwe tiri kunzwa kuti tine mumwe muteereri ari panhare regai tiende kwavari hello ehe tiri kutaura nani apa
na mukoma jita tauya
muri kupi mukoma jita tauya
ndiri pabotswana zvangwa
taurai tinzwi
zviri kutaura amai ava ei zvinonakidza zvisingaiti
hanziiko
vari kugona kutaura zvakanakisa zvandirikufarira nokuti shuwa kudzimirwa kunorwadza mukatarisa vheki handiti munoziva kuti pakanga pana vamugabe mainhingi vaya vaya pavamugabe pavakabva vakabva vasiya basa kureva kuti vanga vane side ravanga vakamiririra handitika muzviona vakasiya basa kutiratidza kuti vanga vane side ravanga vakamiririra ino nhasi ava amai varipo havarwadziwi here nevana vevamwe vavo madzimai vachirerekera futi rimwe side rekuti havasi kurerekera kumadzimai vari kurerekera side rekutambura chete takavatarisa nokuti mafesi edu haana nebasa rese haana kana zvaanoti afecta fesi yedu yagara nyange uchindotorwa chitupa panongona fesi
ngazvingobuda saizvozvo madzimai ari kutambura tisi kuda kureva nema ari kutambura nokuti izvizvizvi isi takarobwa kuma 2002 nguva yava mugabe tikatiza tikapinda mumadhorobheni vakadzi vakasara vachinzi kubva 6 o'clock until 8 o'clock usiku vari pamisangano saka havarwadzi uvere nokutambura kune kuchita madzimai nokuti isi tikaonawo mabasa madzimai edu asununguka kutaura chokwadi ngavatinzirewo tsitsi amai ava ngavatinzirewo tsitsi ngavabudise mafesi edu aonekwe haana nebasa rese
aiwa pakanaka pakadaro tinokutendai chaizvo mukoma
Suwa ngawa kudisi mafesi, mazina edu asununguke, aru adziwa, atina mabasa. Zoku wati kutanga kupeza chikoro, kusika 40 years. Jisika zi payslipi, wakumana, kutikwansi kuzasa umu, mariembu zizana amai, wakumana.
Aiwa, paka naka mkoma, tunovi mbo kutimuwe nezuvara kanaka. Regeti tore vamu. Bye-bye.
Natenda angu.
PJ, a very passionate plea there from Mkoma Varkubva Panare. He's saying that he's aggrieved with what is going on at ZEC especially. He says he feels the voters' roll should have people's faces so that, you know, people, especially the women. He said he's out in Botswana, but he left his family in Zimbabwe. So he feels if it was free and fair and the elections are done, he can go back to Zimbabwe and be able to pay back what his parents used to send him to Botswana and also, you know, saka ndo zvavanga vari kutaura apa. Asi tine vamwe vari panapa pa Facebook page yedu. Marcus Kudzainya Gato ari kuti tiri kunokunya maropa tafadzwa shekede. Hanzi call me Sibongile Nyagwanga. Hanzi call is a valid point. Philip Tichaona Stole hanzi ndinotsigira mai ava but bato ravari ndiro randisinga nzwanani naro dai vanga vakati chamisa chete chete ndivo vanhu vataigona kuvotera but bato ravo aiwa I think ari kutaura muzvare Linet Mudewa minoti muzvare Mudewa muchiripo irapo
Ndiripo.
Manzwa zvataurwa namukoma Phineas hanzi zvamuri kutaura ndotsigira zvamuri kutaura bati bato manjira muri ku mhanya naro. Muri kusangana nazvo here zvese madzimai. Aiwa, apa ndiri kuti semadzimai.
Zvabwe ngavazive kuti chavanoda kuti nyika igadziriswe kugadziswa kwenyika kunogadziriswa nevatungamiriri vanoziva zvavanenge vachiita saka tikanyanya kubva tati bato totsara here munhu asingagoni kuchinja nzvimbo yedanga mvura chikanga nekuti muzvare Mudewe vari kubato ramusingafariri anoshanda ndimuzvare Mudewe kwete bato ravo asi bato rangu vanhu vakazonzwisisa zvarakamirira yatinoti devolution kuti zvinhu zvinake muZimbabwe tinofanira kuita devolution munhu wose akapa bato redu nguva yekuteerera zvatinomirira anobva aziva kuti dambudziko reZimbabwe bato redu rinonyasa kuziva kuti rinofanira kusororwa sei
aiwa mashoko makukutu maybe mombotaura nechirungu because some people are saying yeah, yes we might like the candidate but the party that they represent may be against you know their liking so how do you go about convincing people to vote for you as an MP if they don't like your party
my party did not impose candidates for this election in my party we allowed people who wanted to represent the people from where they come from because they have got a genuine interest to come forward and represent people. The person who works is not a political party. It's the person that you vote for. When you are voting for your MP, when you are voting for your councillor, you must give value to your vote. It is a vote of choosing between continued poverty or improvement of livelihood of the people that you want to be representing. So let Zimbabweans be very clear and be very practical to say their vote is very important. It's important to them. It's important for their children. It's important for the future of their own children. You cannot vote for a person who failed to upgrade another constituency and you are voting for them just because they belong to, I'll put in quotes, the right political party. You cannot vote for a person who was your MP and has failed to ensure that roads are made and there is water just because they belong to a right political party. My political party stands for devolution. Devolution, it is only through devolution of power that Zimbabweans can have equal opportunities for all. It is only through devolution of power that we can have a fair and equal distribution of natural resources in Zimbabwe. It is only through devolution that diamonds in Chiazwa can benefit Dangamvura Chikanga, can resuscitate the timber industry, can resuscitate the forest industry. It is only through devolution. And my party stands for devolution. So if a person says, but the party that she belongs to, so if a person saying they don't believe in devolution, they don't believe in equal opportunities for all, they don't believe in
Your line, Mzwari Mdewe, your phone is acting up, but thank you so much for, you know, responding there, because, you know, people do, it's a live show, so people do come in and ask questions, and we, you know, we have to give them a platform to, for you also to air your views, PJ.
Yeah.
Thank you.
Nkosazana Mdewe, lapho ubechasisa ukuthi abanye yena ke phela umela idanga mvura chikanga khona ngale ngasemtare kodwa ke ekubandla ele MDCT ekulicele elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi. Abanye ke kade sebeloba lapha ku Facebook enkundleni yethu Facebook ekhasini lethu ele VOA bathi bona ye uyakhuluma sibili and njalo umuntu lo anothembisa ukuthi engxenye angasebenzela uZulu kodwa ke udubo ukuthi iphathi le akiyo ayiyo engayenziyo abamsekeli. So uphenduleke kakuhle wathi yena ayisilobandla phela Elizabeth lisebenza lani, ayisilobandla Elizabeth lithuthukisa isigaba engikiso, nxa selingikhethile liyabe likhethe yena uMdewe, unkosazana Mdewe, uLinette Mdewe, hatshi unkosazana Thokozani Khuphi ukuthi alimele khona ngale ngasechikanga dangamvura.
And pane vamwe PJ pano pa Facebook page yeshona vari kuti koma dii kutigirawo mamwe ma candidates tinoedza nenguva nenguva kuti tiende tichinotsvaga mamwe ma candidates kuti saka kana pane mamwe ma candidates ekune mamwe mapati vakateerera pari zvino inoii platform yenyu uyai mutaure kuti imi muri kuvimbisa chii kunzvimbo dzamakanzi mimi muchange muchivoterwa. Ndio platform yacho PJ. So we are actually calling to all women candidates that are going to be in the presidential council, MP, member of parliament, any election post that you're competing for or you want to be voted in. This is your platform. Please come. We don't care which party you're from or, you know, just if you're an independent, this is your platform. You've got a right to also be heard and to sell yourself. So for those, I was just answering to those that were asking that, hey, are you going to be bringing in other parties? Yes, we are. PJ.
Yes, we are. Kubo bonke, siyalinika leli yilo ithuba elihle. Hathi kuhlelo kulona lolu kuphela asihluzeni bomama, kodwa ke silinika ithuba emsakazweni we Studio 7 as a whole ukuthi buya nini sizoxoxa. Lizini linikwe ithuba lokuthi likhulume labalaleli libachasisela elikumeleyo lina anje njengomuntu omela ofuna ukuncintisa ukuthi angene edaleni lephalamende, umuntu ofuna ukuncintisa ukungena eziqintini ukuba ngukansela, ukuba ngumongameli welizwe. Likhululekile, asilabandla esilisekelayo kumbe eseleyameleyo ukuthi sizathatha lo kuphela esizakhuluma laye. Likhululekile ukuthi lisithumele inombolo zenu zocingo sibe selisilithinta ke sikhulumelani emsakazweni.
Miss Mdewe, your last words as we wrap up, that's like maybe 20 seconds.
When, the people of Zimbabwe, your vote is very important. Vote for the person that you bring the best in your life and where you stay, in your councils, in your parliament, and at the state house. Vote for the person who can really transform your life. Your vote is very important. Do not waste it. Use it lovely. It's a choice between continued poverty or prosperity. Thank you.
Thank you very,
thank
very
you
much.
So much. Mm.
Tinotenda vese vanga vari pa live feed yedu pano pa VOA Shona aiwa takuona uyezve tinoona vamwe vanga vari kunyora kuti tifonerei tamboedza nhare dzanga dziri kuramba tanga takatarisira kutaura naamai Joyce Mujuru asi nhare dzavo dzarambazve asi tinoti isusu please come on to the program. I'm Marvelous Mhlanganya here in Washington, PJ.
Ni nam President Jeremiah Lilay.